Vashandi vekanzuru vange vaine mapurisa vasvika panzvimbo iyi inove nhengo dzemushandira pamwe unonzi Hana ndokutanga kuputsa dzimba dzavo nekuparadza zvinhu vachiti vange vaine magwaro kuita izvi. Asi vagari venzvimbo iyi vaudza Studio 7 kuti vane magwaro ekuti vagare panzvimbo iyi. Mumwe mukuru wemushandira pamwe weHana vati Chawanda Chawa vaudza Studio 7 kuti pange paine mutauro mumushandira pamwe wavo, izvo zvakakonzera kuti vamwe vavo vaende kumata redzi mosva uye vati handi munhu wese anga achifanira kupwanyirwa imba yake.
Asi zvaitika ndezvekuti isusu we suppose eviction yange reeviction. It was an eviction order. Exclude 3 ma cooperatives. Afanga pane ma cooperatives vanga mama akanga asina kusevha tsamba iyo yakanga astori papa anga asina kupwanyirwa. But pazoita demolition because vakaita eviction vakanga vanzi vacho vabude vakanga vatobuda zviri kuti vakanga va comply nemutemo vakanga vatobva saka vakanga vasara ndo vachinji vakanga vasina kusevwa nemapepa saka zviri kuti vanga vasingafanhi kupwanyirwa saka va ndo vazoya vaka evictwa nokupwanyirwa zvese.
Vatiwo vashandi vekanzuru ava havana kuvaratidza magwaro ekuti vange vaine mvumo yokuita zvavaita. Mumwe aputsirwa musha wake uye asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti hapana kwaari kuenda uye patasvikapo ange ari kutovaka imba yake zvekare.
Ndatoda ari munhu chaiye, ndatoda anonyatsouya ari munhu kana iye ari idhi chaaka enda kunyatsomuona pano bhosi pano patokona zvandiri kuita panapa parudzi pani inini bhosi zvaitika zvaitika zvitiundisipo bhosi ropo kana takadaomana buda kuti iite sei totambura kusvika papi chii zvino chinonzi vanhu chii tisi vanhu vacho hatifani kutambura pasezvika pasteji yakadaro.
Ambuya Irene Kamuzhanje vaudza Studio 7 kuti hapana kwavari kuenda kunyange vaputsirwa imba yavo.
Epi tinoona chikoro tinoende epi hatina tikutogara ipapo kwatipanyira pache ipapo
tikatutogara
ipende cheiyoyi hana kwandinoende enda handisi kubva handibvi mari dzese zvinhu zvese zvaputsika tinoendepi ipo pacho patinenge tichimuchimochisiya tichivaka munenge muripi nguva dzese dzimune muripi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimba dzese dzaputswa nhasi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo uye vanhu ivavo vanofanira kubva panzvimbo iyi. Vati kanzuro yakapiwa mvumo nematare edzimhosva kuti ibvise vanhu ava uye ndiwo magwaro avashandisa kubvisa vanhu ava.
Kune zvinyeda zvinosvika izvo 108 zvaputsiwa nhasi kuhigen kubudiriro zvichibudikidza necourt order yatakawana yekuti zvimba izvi zvakavakwa nemapuranga zvibviswe nekuti hazvisi pamutemo. Saka nhasi kwabviswa 108 tichapedzisa dzimunza zvina dzinenge dzasara mangwana.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasavake pese pese vasina kupiwa mvumo nekanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.